Aiwa, chekutanga ndechekuti tinozova kuti anongori manyepo. Munozva kuti kana chinhu chagadzirwa zvemanyepo, sekugadzirwa kwakaitwa komisheni kuti yakagadzirwa zvemanyepo kuti vavhare vana veZimbabwe kumeso. Nanhasi manhu vanoenda ipapo vachinoti vachinonyepa under oath, vari kuzviita zvevachingoita manyepo. Isusu muMovement for Democratic Change kuYouth Assembly hatina patinogona kuwanikwa tiine zvombo. Muno muZimbabwe munozviziva, vagari vese veZimbabwe vanozviziva kuti muno hamubvumirwi kungotengeswa pfuti nje. Muno muZimbabwe vagari vanozviziva kuti haugoni neintelligence nesecurity iri muno kuti uite pfuti ugova nayo igotorira, igotorarama nayo for a week zvakadaro. Asi tinozviziva hedu kuti vanhu vari kuenda kukomishini ikoko vachinonyepa kuti vainyepere nyika mukuti vasvibise musangano. Uyezve tiri kuziva kuti nyaya iripo, urongwa hwese huripo huri kuda kuitwa nehurumende iripo ndeyekuti dai tasunga kana kuuraya vachamisa kuti vauraye wezi yasumuka yerusununguko rwevanhu. Isu hedu sevechidiki veMDC tinoti aiwa, tiri kuvaona zvavari kuita zvese. Takagadzirira kuti tione kuti nzira yavarida kutora iyo ndeipi. Asi tinozviziva kuti hakuna manyepo anorarama, hakuna manyepo anorarama. Ende muno munyika yeZimbabwe tinozviziva kuti vanhu vakataura pamusi wa21 Agasti paindavhiyu yavo vachiti isi tiine pfuti zvatinazvo, akanga ari mawar veterans achitaura ari Secretary General wavo vamatema danda pavaitaura before Concord ruling, vachitaura kuti isusu kana MDC ikanetsa pfuti dzedu tichiri nadzo. Ende ndo vatinozivava nepfuti vavo pamwe chete naivo masoja. Zvakarezve mukatarisa incident iyoyo yavakubuda vachiti hanzi vanhu vaipfura vakapfurwa nemayouth MDC. Ko mayouth MDC kana anga aine pfuti, sei asina kupfura mupurisa kana musoja? Akapfura mademonstrator. Sei akazopfura mademonstrator asina kupfura mupurisa kana musoja, kana pfuti dzakanga dziri kuvanhu vaive vachidemonstrata? Sazvinonongoratidzai kuti aiwa, vaidemonstrata ndo vakapfurwa. Vanonge vaenda vasiri futi mayouth MDC, vanongoti vanhu veZimbabwe nje. Saa vanhu vaipfura nevaive vachipfurwa vanowanikwa kusaidi ripi? Vaive vachimisa vanhu vaidemonstrata ndo vanokwanisa kupfura vaidemonstrata, kwete kuti vaidemonstrata vopfura, vopfurana pachavo.
Ndoda kuti tidzoke honorable paVanguard apo. Iyo Vanguard ndanzwa kuti yakazomiswa, vamwe vachiti yaimiririra chiuto mumusangano. Paifamba sei paVanguard?
Vanguard yaingori urongwa hwataive nawo hwekuunza discipline neloyalty mumovement. Zvaazvisinei neanything chiri military. Asi kuti vamwe vakanga vakunofenzesa kuti izvozvo zvamuri kuita zvinounza discipline neloyalty mumusangano zvinoenderana nekuti munopedzera maakuita sevanhu vechiuto and so forth. Saka takazongoona kuti aiwa, alright, isusu zvedu nyaya yedu yeloyalty nediscipline muMDC inorarama irimo, hatichaiti hedu zvataiita zvekuunza madiscipline and loyalty kupate. Ndo chete zvinonga zvaive zviripo. Nyaya yeVanguard izita rakatongoya, but sekuziva kwamunoita, munhu wese anenge ari muassembly yeyouth anenge ari Vanguard of the movement. Inonzi Vanguard of the movement vanhu vanochengetedza musangano nekuudzivirira kubva kuvavengi vemukati kana vekunze. Saka ndozvinongoreva Vanguard, izita rechirungu rakangosevenzeswa kuti Vanguard, Vanguard, Vanguard. Saka muyouth wese anenge aingonzi Vanguard. Ende akasumuka anoti aine Vanguard kuti ndini ndinochengetedza musangano wangu mukati nekunze.
Zvino sevechidiki veMDC, zvamuri kutarisira kuti zviitwe mukupera kwekomisheni iyi kana kuti izvozvi mukufambiswa kwairi kuitwa uku ndezvipi?
Chekutotanga, isusu hatitarisi komisheni iyo sepane komisheni yakamboitwa, because komisheni iyo iri kuitwa kuti hanzi itarise nyaya yekuti ndivanani vakaita kuti kudemonstrate. Instead komisheni vamunangagwa havangaiti izvozvo, because bandiro remutemo ndo rinotoita kuti vanhu vademonstrate, nekuti rinenge riri clear kuti mune kodzero yekudemonstrata kana musiri kufara. Isusu komisheni yataitarisira ndeyekuti kochii chakaita kuti vanhu vapfurwe musi iwoyo, ndivanani vakapfura vanhu ziyana haka diploya wani nito wa mnanga kwa wakanga warati za uti iwa wasu waka diploya wani saka commission nito wakaita sero diye zutarifu faifa pana za toto tasera sere kuti commission ine shaino burita because atito mwita risose commission tengo za wati manyepo akaitwa commission ye nema nema ya kasetwa na wano wakaita sana maduku wakanga wa shitinge watu taura kare wajitawara pa msorupi msuwe wano wawa wana akas wana manyeruke wakanga watu taura kare wajitawara msuwe wana akas wano yese wari ipapo awasi wano wewe wano kodzere kuti wanga leo zita komisheni weku ongorora shakaitika ipapo nekuti wakanga wanto rinema predetermined chi results au pachao saka pana pe kuti komisheni ineza inga tibetwele asi isu sewa na Zimbabwe zatiri kuti otarisira ndezve kuti tinoda kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kutaura kuti chii vanhu vakapura vanhu musi wavanhu isu tinoziva kuti nemapatriotic soldiers masoldiers idari professional but avo vakanga vachipura vanhu musi wa1 August toda kuti vasungwe vaiswe pamberi pematare vana veZimbabwe tizive kuti ndevava vanava vakanga vatumwana nanga uyewo kana vachikumbira ruregerero vachiswa kumajeri ngavaiswe kumajeri nemhaka yavakatora because vakaratidza kuti havasi maprofessional.